Vadare vedu venational executive vari kusangana mazuva maviri ano kuti vatarisise nekuti taongorora kuti isusu nyaya inonzi yesocial dialogue hapasisina pakati pedu vashandi vehurumende varairidzi nehurumende. Tinoona iko zvino kuti matare anofanirwa kuti agare achikurukura nyaya dzekugara zvakanaka nevarairidzi nevatinoshandira vehurumende dare racho hapasisina renational joint negotiating council. Vanoritungamira vamwe havapo, havasati vagadzwa. Tochitarisisa isusu toona kuti nemabatirwo aiitwa nyaya dzebonus yangozova nyaya yokuti hurumende inongozobudisa mastatements ruzivo rwacho dzisina kumbosvikwawo kune vanomiririra varairidzi. Naizvozvo toona kuti nyaya yesocial dialogue inyaya inoda kuti vanhu tese tigarire pasi.
Touyawo panyaya yanga ichinetsa muvarairidzi umu, nyaya yemari dzebhonasi. Tinonzwa kuti vazhinji vakatanga kuwana mari idzi nezuro. Mungati zivisa kuti zvakamira sei?
Nhengo dzedu varairidzi vakawanda vakatizivisa nezuro kuti vakatanga kuwana mari dzavo mushure mokunge vazivisa nemabhanga avo. Ndosvika zvakazotanga masikati zvichienda manheru, nhasi varamba vachitiudzawo tikaona vamwe vachitotora mari dzavo. Saka chikamu chebhonasi chevarairidzi tinotenda kuti chazadzikiswa. Chatinonyanya kuchemera changa chiri chekuti ruzivo rwacho mune ramangwana chakakosha ndechekuti vanhu vazivisane panenge pakaoma zvino, pese vanhu ngavagare pasi vonyatsozivisana kuti hongu tachadza kuita izvi nhasi asi zvichazoitwa musi wakati, vachitaurirana kuitira kuti vanhu vagogona kuronga ka vanhu vagoita maplans avo nemabhajeti avo zvakanaka. Tanga tasvita pachinhano chekuti vanhu vanga vakurohwa nehanda.